Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato reTRCC yourayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muHarare. Dare repamusoro-soro reSupreme Court ropa mutongo unobvumidza nhengo dzeTRCC kukwikwidza musarudzo dzedare reParamende. China yoramba kuti iri kutyora kodzero dzevashandi nekukanganisa nharaunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato reTRCC Vatanaka Chitsunge vanonzi nebato ravo reTRCC varohwa nedemo, ndinodzokora varohwa nedombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kuGlenview 7 muHarare. Vatsigiri veTRCC vanoti vanga vachiita musangano wanga vapiwa mvumo nemapurisa kuti uitwe, asi vatsigiri veZANU PF vakauya kuzovarwisa. Mumashoko kuvatori venhau bazi rezvekuburitswa kwemashoko pamwe nemapurisa vatenda kuti pane munhu afa. Mapurisa ati achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vatrusti Will Chikomo nhengo yeTRCC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South.
Pazara veZANU PF kuti dzira kuti saka vachenge tichinokambena. Saka zvadaro vemba vepolisi vatuma mapurisa eriot. Saka isu vanhu vanga vaifanira kunge vachinoita ipapo pazosvika vamwe vedu vanga vachiya panzvimbo paHarare vakuona pakadi pakatozara polisi nemaite eZANU PF. Ubva maite eZANU PF vabva vataka kunonga matombo, vanonga matombo vachivimba vataka kutema motikari, vatema motikari dzedu. Ubva vanhu vaya vadi vedu vatiza veTRCC vachibva vaenda. Saka pavaenda pavazonzwa kuti apa nhukiripaipa padi pakaitwa matega nepolisi paclio, vakuchidzokera kudzimba dzavo nopatiri kunzwa kuti umwe wedu azotemwa nedombo akambasira pasipoti akutodzokera kumba kwake hake.
Pane vari kuzivikanwa here kuti ndo vakanda matombo aya, zvafamba sei?
Vari kuzivikanwa kuti vakanda matombo.
Vamutema ndivanani? Vari kuzivikanwa here?
Vamutema vasati vatapuwa mazita avo, ini ndandisiri panzvimbo. Saka tatozobvunza vanga varipo vacho kuti vari kuziva here kuti ndiani vatema vakashanda matombo, asi varingoti mayouth eZANU PF anogara imomo Mutanhaka.
Mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Vaenda kunomhangara ndovanga varipo vamwe machandeni matatu nawo.
Saka mutumbi wemufi uri kupi pari zvino?
Mutumbi wemufi uchiri pagraundi pauri kunzwa wati watemwa nematombo patanaka.
Saka imomo nzvimbo yenyu yeGlenview zvinhu zvakamira sei chaizvo? Sei muri kuitika mhirizhonga yakadai? Ndo zvagara zvichiitika here kana kuti?
Munzvimbo yedu yechiri constituency magara muchitoitika violence, hatisi kutenderwa kukambena zvakasununguka. Last Thursday musi wa20 patakaenda muhuche wekunze tichinonamira maposters edu, pakauya mayuti vakatumwa necandidati iri kukwikwidzana neZANU PF nemotokari yautete ada kuti akambena yewhite tinted yewhite. Vachibva vasvika vobva vadi vobva vatibhloka vobva vatora flower yanga vaenda ngaida mumaposta avo vobva vabira moto yedu yekunamira maposters eZANU PF paibva vatora mashanga ida kutisa motokari yangu.
Vatrusti Will Chikomo nhengo yeTRCC iri kukwikwidza yakamirira bato iri kuGlenview South vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vakafanira kubata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Murombo nekuda kuti kune mwana weZimbabwe ashaika mukuru wana. Isu mukuru wenyika akabuda pachena akati haadi kunzwa zvemhirizhonga.
Imiwo sebato rezanupiefu, zviza muri kuita uku yeuchidza nhengo dzenyu iro shoko ramuri kuti muri kufamba naro remutungamiri wenyika rekuti kwete kumhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Isu ndotarisa mukatarisa kwose kwatinoungana semhuri yezanupiefu. Hapana kwatinoungana shoko iroro rikasataurwa. Mukatarisa chero panharaunda yesocial media, takadzora tikadzorana. Nekuti vaiyaesi kurowana panyama chero mashoko Israeli. Inokwana pasi peabuse. Saka isu chero kusocial media munoona kuti hatisarovani nevanhu, hatitukani nevanhu. Tiri kukurudzira runyararo kuvana vedu.
Asi kune vamwe vari kuti munongoita gudzi ramukanwa kutaura, asi kana kwava kuzviita uku kune kusina zvamunozoteera pamashoko amunenge muchitaura, munoti?
Isu chatinoita sebato rezanupiefu hatifariri mutambo wekunongedzana nhengo dzayo. Asi tikatarisa kuzaka vetipesii vakatema vamutobi nevateedzeri vavo, isu hatinganyomanya nenyaya idzi nekuti isu chatinenge tichikurudzira runyararo nekudanana.
Saka sezvaitika izvi zviri kunzi nhengo dzenyu ndodzauraya munhu, matanho apa hamuchatora sebato?
Isu sebato hatina matanho atinokuita wokusunga. Asi chokutanga ndechekuti isu tinokurudzira vakuruvati ngaabate munhu iyeye. Tapedza izvozvo tichanamba tichiwedzera kubvikisa shoko raprezidendi wedu nemutungamiri wedu wepati nenyika vamutangaza rekuti ngative nerunyararo, ngative nekudanana. Isu kuzanupiefu tinoti atingazive ngaadzidziso. Saka tichawedzera kubvikisa shoko iri kumasapota zvedu ose.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupiefu vaFarai Marapira vari parunhare muHarare nestudio 7. Chakadaro, mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vachita misangano kuManicaland nhasi. Asi sematauriro emumwe mukuru mubato iri amai Linet Karenyi Kore, vatsigiri vavo vanga vachityisidzirwa.
Tanga tiriko nhasi but taona vai vezanupiefu vakaplandwa in each and every entry yekuti vanhu vauye kumarali kwedu. Zvoreva kuti havasvika violence physically but that silence iyoyo neintimidation yekungotichidzira vanhu kuti sabhuku anonzi ngaanyore vanhu vanouya kurali bese vazochichidzirwa, izvozvo ndo zvandiri kuona kuti aiwazve. Kana tichienda kusarudzo, the election must be free and fair. So marallies ndizvo zvikabva pahauna, the ground was pegged.
Mimwe misangano yaitwa kupi navachamisa nhasi?
Nhasi taita kunyatate kunyanga no kunyanga south.
Saka vachamisa vanga vachiudza vanhu kuti kudii?
Vachamisa vanga vachiudza vanhu hurumende ine shido zvevanhu pamoyo, ichange ine mapolicies akasiyana siyana. Vataurawo kuna vana sekuru nana gogo kuti muTCCC in the new government ye Great Zimbabwe for everyone. Munhu wese anenge akwegura anofanira kutwa take care nehurumende. Vaya vana vekuchikoro tinofanira kunga tiine makaricula anoida anodiwa nevana uye inenjedzwa vabereki. Vakuru vakuru vese vanga varipo vanga vachifarira kunzwa vachitaura kuti muhurumende yavachamisa vashandi vachava nemuhoro unokwana, zvipatara zvigoita mishonga, marodzi edu agogadzirwa. Uyewo veminda vari kumaminda vanorima kumafarms vari kuti land is invisible, land yakatodistributwa. Asi taakudiwa kuzogadzirisa kuti aiwa tisaita 99 year lease, asi kuti vanhu vapiwe matitle deeds, vapiwe zvikwanisiro zvekuti varime.
Asika vamwe vanoti vari kunyanya kuvimbisa zvinhu zvakawanda zvinozonetsa kugadzirisa nekuti mari yacho inobva kupi, vachitiwo bato renyu ndoo riri kutonga maguta omu asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aivazve vanotadza nei kuzvigadzira pavanga vari muhurumende yemubatanidzwa, munhu wese anoziva kuti nyika yakanga yashanduka, zvinhu zvakatanga kufamba.
avanga vari mumwe mukuru mubato reTripleC amai Lynette Karenyi Kore vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vachivhura chimwe chikamu chegwenya remarasha kuhange uko vatenda hurumende yeChina nekubatsira muhurongwa hwekugadzira kuti ringe richitanga kushanda. Dare repamusoro-soro reSupreme Court nhasi ratambira chikumbiro chenhengo gumi nembiri dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana chekuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzedare reparamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura mutongo uyu, mumwe wevatongi vatatu vanzwa nyaya iyi, Justice Dlekani Mwayera, vati dare rarasa mutongo wakaitwa nedare reHigh Court muLawayo, uyo waive warambidza nhengo idzi kukwikwidza, vachinzi vakaisa mapepa avo nguva inotarisirwa nemutemo yadarika. Izvi zvatsinhirwa nerimwe gweta range richimirira nhengo dzeTripleC, vapaida moyo saurombe.
Sekisi wakwenyuta tiri pamberi pedare reSupreme Court pamusoro penyaya yekubviswa kwemakandidates edu eTripleC kuBulawayo vari 12. Sadare reSupreme Court rapa mutongo rati iro makandidates iwayo adzoswe akonteste kuBulawayo.
Vachitaura nevatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri weTripleC muzvarefa dzai mahere vatendawo kuti ndizvo zvaitika mudare. Vaenderera mberi vachiti
zvinhu zvekuti zvinotirwadza nokutanga vasingafani kubviswa pekutanga asi ndopatiri. Kune vagari kana kuti macitizens tiri kuyambira kuti tapota munhu wese ngaabude, ngatibudei neuwandu hwedu musi wa 23 August kuitira kuti tikunde nepakuru musarudzo dziri kuuya. Zvanzi navachamisa, toda kuvaka Zimbabwe inoshandira munhu wese.
Gweta revanhu gumi nevaviri vakakwidza nyaya iyi kudare vatembingosi Magwaliba havana kutaura nevatori venhau. Asi vachitaura neStudio 7 vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati mutongo wapowa kumatare uyu unoratidza kusununguka kwematare.
Sebato ZANU-PF itsogamuchira mutongo wese inoburitswa nematare enyika. Izvo zvinoratidza kuti matare enyika anozvimiririra, haana anovatuma nekuti vari kunoita mamwe mapati. Isusu tinokurudzira mutemo kuti utevedzerwe. Hatitarisi kuti zvanakira kwedu kana zvanakira kupi.
Mune imwewo nyaya, mutongi wedare reConstitutional Court vaPaddington Garwe nemagweta ari kumirira mumwe wavari kuda kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika vaSevia Kasukuere nemagweta vaLovedale Mangwana avo vakaenda kumatare kunoti vaKasukuere vasakwikwidze vaita musangano nhasi vakabvumirana kuti vachazeya nyaya yekuti yonzwikwa nedare here kana kwete svondo rinouya. Gweta ravaMangwana vaLouis Uriri vatsanangura zvaitika mudare.
Dare ranga richikumbirwa navakasukuwere kuti rimise kudhindwa kwemaballot papers. Vakasukuwere bvisa pamberi pedare application yavo yekuti maballot paper amire kudhindwa. Asi vazonzwewo zvakare chichemo chavo chekuti nyaya yavo inzwikwe neConstitutional Court. Chinzwikwe nechimbi chimbi nekudaro nyaya yacho ichanzwikwa neConstitutional Court musi wechipiri.
Gweta ravaKasukuwere vaMethod Lovu vabvuma kuti izvi ndizvo zvaitika mudare. Dare repamusoro reHigh Court nerepamusoro-soro reSupreme Court akapa mutongo wekuti vaKasukuwere vasakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika vachinzi vaive vapedza mwedzi gumi nemisere vari kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tsvakurudzo yemashandiro emakambani ekuChina ari munyika yakaitwa nesangano rakazvimirira rega reInformation for Development Trust iyo iri kuratidza kuti makambani aya ari kutyora mitemo zvakanyanya yatsamwisa chimwe chizvarwa chekuChina chinova sachigaro wesangano remabhizimusi reAfrican Empire Group vaSteve Zhao zvokusvika pakutadza kuzvidzora. Tsvakurudzo iyi yabudiswa mubhuku raparurwa nhasi muHarare nesangano iri. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nevatori venhaumo Harare nhasi pakuparurwa kwebhuku reIDT iri mushure mekunge vashaya mufaro nezvavanzwa zvichibudiswa mukuparurwa kwebhuku rakanzi Paces and Curses, Impact of Chinese Mining on Local Communities in Zimbabwe. Vazhavo varamba kubvumirana netsvakurudzo iyi iri pamusoro pemashandiro emamwe makambani ekunyika kwavo ari munyika. Asi vasizani weza vanoshanda kuchikamu chekuburiswa kwemashoko kumuzinda wekuAmerica muZimbabwe vachitaura vakamirira hurumende yeAmerica vati ivo America inotsigira sangano reIDT mutsvakurudzo dzaro pasina kutora divi.
Makambani aya angave achibva kuAmerica, angave achibva kuBritain, achibva kuChina, anofanira kutedzera mitemo yemuno muZimbabwe, anofanira kutedzera mitemo yemalocal authorities. Iyeze anofanira kutedzera mutemo weinternational community kushanda muno muZimbabwe. Chirongwa ichi chinoitwa nevanhu veinformation for development trust, haive kuAmerican embassy, haive kupi, haisarudze futi kuti inoongorora makambani eAmerica kana kuti eChina.
Uku vatawanda majoni vanova mukuru wesangano reIDT vatsananguravo nezvebhuku ravo ravaparura nhasi iri.
Ibhuku riri kuburisa zviri kuitika munharaunda dziri kuitwa zvicherwa nemakambani emachina. Kuti tione kuti vari kutedzera mutemo here.
Asiwo vachipikisana nekuita kwavazhavo, vamajoni vati ivo zvanga zvakakosha kuti vazhavo vange vatanga vaverenga bhuku raparurwa nhasi iri vasati vakundwa nekugumbuka.
Tanga ndechekuti pane avo vawanzwa vachinyunyuta, havasati vaverenga zviri mubhuku.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida saurombe avo vanga varipo pakuparurwa kwebhuku iri. Vatiwo hurumende inofanira kuona zvekuita pamwe chete nemakambani aya anobva kuChina.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti isu tiri kuti hurumende inofanira kunga iri kuprotekta mahuman rights ari kuitika even mamining communities. Asi totiwo vari kumaina vacho vanofanira kunga vaine a respect of those human rights. Macommunities vanofanira kunga vaine maremedies anovabatsira kuti kana zvinhu zvichinge zvakanganisika vabatsirike.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Masangano evashandi eZimbabwe Federation of Trade Unions pamwe neZimbabwe Congress of Trade Unions agara achinyunyuta nemashandiro emamwe makambani anobva kunze kwenyika, zvikuru anobva kunyika yeChina. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzekusatevedzerwa kwemitemo nemakambani ekunze kana kushungurudzwa kwevashandi dzinofanirwa kumhangarwa kubazi ravo kuitira kuti patore matano nekukasika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva dzekuda kurambira pachigaro vakundwa musarudzo muna 2020 vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare reFederal Court muWashington DC nhasi kuti vapomerwe nyaya iyi zviri pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe.
Nyika yeAmerica yava noutongi kune bumbiro rinodarika makore mazana maviri. Vava netsika yavakaumba ina matura ezivo nokuite zvinhu. Tiri kuona chose kuti vari kucheresvedza mirayo yavo takatarisana nezvakaitwa navaTrump gore ra2020 apo pavaizama kumisa basa ravanhu rokushara utungamiri hwenyika imomo. Ndopairi kubva mhosva yakanyanya ipapo yokuda kupidigura simba ravanhu rokushara mutungamiri hwenyika muchekerere zvichiitwa nesarudzo. Pane dzimwe hadzo nyaya nhatu dzatiri kuonawo dziri kuitwa nematunhu matatu imomo.
Tomboona kuti ivo vaTrump vari kuramba vachiti aiwa kufukunurwa kwenyaya idzi kuri kuenderana nekuti vaJoe Biden avo vakavakunda mugore ra2020 vari kuda kuedza kusvibisa zita ravaTrump kuitira kuti vasapinde musarudzo dzegore rinouya. Munoona sei izvi?
chikatanga chakatanga chakatanga ndo basa rakaitwa na Trump rokuda kuziringidza basa ravano takaona vachikurudzira vamwe vanhu vakanga vasina mvumo kuti vagova pakati pokukanda masarudzo mavhota vanoti electoral votes aya tikazoona isusu vaTrump vachikurudzira vanhu kuinda kundokwira pamizinda weutungamiri weAmerica ngati pane makare avo tikaona kuti pakatofiwa ipapo saka zvinhu zvese zvakaitika izvi ndo zviri kuda kugadziriswa nemutemo wemhosva dzatarisa navatrump zvagara zviri pazvo zvekuti ushe hunorwirwa saka kana ivo vatrump vachitarisa kupinda mumapisi egore rinouya takatarisana neizvazvo 2024 asi havangagoni kupa chikonzero chokuti hurumende yeamerica yava kuvarwisa takatarisana nhangemutange egore rinouya iro asi kungoti pane mhosva dziri kuda kugadziriswa dzakaitika mugore ra2020
pane zvingadzidzwe here nenyika yezimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno
zvidzidzo zvikurusa zvinofanirwa kuitwa nenyika yedu yezimbabwe chokutanga tikange tava nomutemo wavanhu mutemo iwoyo ndeo unenge wamirira simba ravanhu tikatarisa ZEC Zimbabwe Electoral Commission tiri kungoona iri kungovhuvhuta ichingovhuvhuta nokuti haina mbiru dzakasimba dzomumurayiro nokuti iri kutambwa nayo totarisa zvemakoto omuno matare ari kuvhiringidzwa haana mbiru dzakasimba ose iwoyo anenge ongovhiringidzwa tikati nehofisi yapresident anenge aripo sezvaida kuita Trump kuamerica asi tozviona kuamerica uko zvakaramba nokuti mitemo yavo yakadzama ndeyavanhu yavakabvumirana zvasiyana nokunoko.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Uraya Izembe vari parunhare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Anozviti ndiye mutungamiri mutsva wenyika yeNiger, Abdurahman Tiani, azivisa nhasi kuburikidza nemashoko paterevhizheni kuti nyika iri mugwara rekuenda kusarudzo dzeutongo hwegutsa ruzhinji, asi haana kupa zvizere kuti zvichafamba sei. Svondo rimwe chete abvuta masimba achibvisa mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. Soro dzarongwa patsva musarudzo dzenhengo dzeparamende mudunhu reUlawayo zvichitevera mutongo wapiwa nhasi nedare repamusorosoro reSupreme Court wekuti dare reHigh Court rakaresva pamutongo wekurambidza nhengo 12 dzebato rinopikisa reCCC dzichinzi dzakanonoka kusvitsa mumagwaro adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo kudare reNomination Court. Mutongo wedare reSupreme Court uyu wapawo mukana kune vamwe vanosanganisira nhengo dzemapato eFree Zimbabwe Congress neZimbabwe African National Congress, izvo zvasvitsa vanhu vachenurwa nedare kugumi nevanomwe. Izvi zviri kuuya kwasara mazuva 20 chete kuti nyika ipinde musarudzo, idzo dziri kutyirwa nevamwe kuti dzinogona kukanganiswa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe chete nenhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain.
Aiwa, isu sevana veZimbabwe semacitizens tiri kufara kuti chokwadi chabuda pachena. Tiri kufara kuti maMP edu adzoserwa, vanhu vanga vakasarudzwa nevanhu vaakuenda kunoita basa ravo rekunomiririra vanhu. Saka nyakunyange tiri kufara, hatisi kubva tapembera zviya zvekurasa nguo, nekuti vanhu ava vanga vasingambofanirwe kunge vambosungurudzwa in the first place nekuti havana mhosva yavanga vakapara. ZEC yanga yakataura pose pose, vanhu vose vachinzwa vakaburitsa humbowo vachitaura kuti takaisa mapepa edu nenguva. ZANU PF neufirifiri hwayo yanga ichida kutsvaga kuteketudza kuti ikwanise kupinda mublawayo itore maconstituents eburuwayo ayo avatadza kutora pamakore ose anga achiitwa sarudzo muZimbabwe.
Dr. Mavaza, munoti iwo nemutongo wapiwa nedare reSupreme Court?
Mutongo wapiwa neSupreme Court tinotambira nekuti tiri vanhu vanogara vachikoshesa zvinobuda mumatare edzimhosva. Tinoziva kuti utongi hwemutemo yeZimbabwe hunokosheswa nehurumende nevana veZimbabwe. Chepiri, zvinoratidza kuti zvaitwa neSupreme Court izvi zvinoratidza kuti isusu tagara tinokoshesa electoral process yedu, uyezve tinokoshesa the independence of the judiciary muZimbabwe. Vanyaradza vanga vachiukura nevanga vachitaurisa vemapata akasiyana siyana kunyanyanyisa veTCC vanga vachingoti mutemo womuZimbabwe wakabiwa nehurumende kana tine ZANU PF. Iko zvinezvi vanyara vaakushaya kuti vodini, nekuti koti iyoyi yapa mutemo unotsigira TCC, asi ZANU PF haisi kutuka kana kushoropodza dare, nekuti inoziva kuti dare rinotonga matongero aro. Hatiudze dare matongero arinofanira kuita.
Vadzokora, manzwa zvataurwa naDr. Mavaza Hanzi, munosimboti makotsi akaiswa muhapwa neZANU PF kana kuti ari captured, hezvo zvabuda izvi, pindurai tinzwi.
Nyaya iripo haisiye ZANU PF kuti nhasi yangomuka yaakutevedzera mutemo. Tinoziva kuti ZANU PF vanotyora mutemo mazuva ose. Nyaya yaitika apa inyaya yevanhu, simba revanhu. Simba revanhu, simba revana veZimbabwe raonekwa nhasi. Inonzi pachirungu pressure. Macitizens akaita inonzi faka pressure.
Dr. Mavaza, pane vamwe vari kuti mutongo uyu unogona kunge wabuda wakarerekera kuTCC, nekuti papa ine nyayawo yava Modi yekuti vakayanonokawo kuendesa mapepawo kumatare.
Aiwa, uku kutungana kwembudzi. Nyaya yekungoti vamoji woga vanga vaendeswa kumatare hazvingarevi kuti ZANU PF ingarasi 12 seats nekuda kwemunhu mumwe chete. Saka hazvinei navamoji izvi. Matare dzimhosva haatongwe neZANU PF. Takabvira takuudza yekuti utongo weZANU PF ndewejechetere, ndewegutsa ruzhinji. Kana dare richinge ratonga, hurumende haina simba yekudzora zvatongwa nedare.
Vadzokora, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dziitwe. Zvii zvamunotarisira kuti zvingadai zvagadziriswa nezeki kusvika musi wa23?
Tichiri kuramba tichitaura nenyaya yevoters roll kuzeki. Voters roll ravakatipa nderekuti unotoning'inidza maziso kuti ukwanise kuverenga. Harisi mufomu yatakataura inotarisirwa kuti vanhu vapiwe. Uyewo tinoda kuti rirambe richiburitswa tichiriona kuti zvinhu zvakamira sei. Kune nyayawo zvakare yamuri kuona iri kuburitswa kwese kwese, nemumbowo hwacho huripo. Veki yakawedzera mapolling station kupfuura avanga vakaisa. Akawandisa acho haasitozikanwa kunzi ari papi. Asi ndichipedzisa, ndinongoda kutaurira vanhu vari kumamisha kuti ngatititungamidzai kushinga, ngatitishingai kekupedzisira, tiende tese neuwandu hwedu. Hakuna anokuona, endai munovhota musingatye.
Dr. Mavaza, kwasara mazuva makumi maviri kuti sarudzo dzisvike. Zvii zvinotarisirwa nebato renyu kubva kuZimbabwe Electoral Commission?
Kubato rezet, we wish them good luck, we wish them more time, we wish them zvakanyanyisa kuti vawane simba rekunyatsomhanya kana rekunyatsoita sarudzo ine mazvo, vasingatyisidzirwe nenhubu dzinotyisidzira dzichingonyeba kuti tinomhanya kuHouse of Commons. Tinoda kuti zvakare kuruzhinji reZimbabwe, aiwa, musanyeberwe. Nhamo haipedzwe nekuti papinda kamwana kadiki kanonzi kamukomana. Nhamo inopera nekuti tabatirana kushanda tose nekuvhotera vamunangagwa. Nekuti tinodiwa, hatingarasi vabereki nekuda kwekuti kwauya vatorwa vechicheche. Nhamo haipedzwe nekuti kashandura vagara vachitonga. Nhamo inopera nekuti tada kushandira pamwe. Ngativhoterei vatinoziva.
Vanga vari nhengo yeZANU PF vari Gweta vamasimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weTCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Imwe nhengo yeTCC yofa mukurwisana nevatsigiri veZANU PF muHarare. Dare repamusoro-soro rorambidza zvinodzokorora. Dare repamusoro-soro robvumidza nhengo dzeTCC dzakamhengedzarambidzwa nedare reHigh Court kukwikwidza musarudzo. Iko ndoko kupera kwenhau dzanhasi. Tichiti aiwa, rambai muchititsigira muzvirongwa zvedu zvemazuva ose. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Praxidis Jeremiah.